Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 11, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Iko zvino vatiitira nyasha, vatipa makuva, vati iwo unopuwa guva kana ukafa uri kansela. Saka naivo pavaitipa mari idzi vaitori netarisiro kuti mari iyoyi ichange iri shoma zvekuti munhu achakurumidza kufa.
Wakawanda munyika woshamiswa nemari iri kupiwa mameya nemakanzura. Zimbabwe yocherechedza zuva remwanasikana.
Kuti mutemo uyu unofanira kuramba uripo. Why? Nekuti vanhu vanofanira kuziva kuti pane mamwe extreme situations anogona kuitwa nevanhu.
Vanhu vakakavadzana panyaya yekutongera vanhu rufu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhaudzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvematunhu waDaniel Garwe vazivisa kuti mameya nemakanzura vawedzerwa mari dzekubatsirikana dzavanotambira pamwedzi kana kuti allowances. Mameya nemakanzura haatambiswe mari yemihoro pamwedzi. Mameya awedzerwa mari kubva pamadhora ekuAmerica 45 kana kuti US$45 kusvika paUS$90. Makanzura awedzerwawo kusvika pamadhora 45 kana kuti US$75. Vagarwe vaudza Studio 7 kuti vanga vasina kusununguka kupa divi ravo sezvo vanga vachityaira motokari vakati tivatumire mibvunzo. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata meya veguta reHarare vaJacob Mafume.
Ndosaka makanzera nemameya vachidhererwa nevashandi nokuti mari yavanopuwa itori shoma nekure kure nemari inopuwa mushandi wekupedzisira wemukanzera uya anotsvaira mustreet. Vanhu vanenge vachida kuti munhu adziririre kolera, avape mvura, agadzire mugwagwa, avape pekugara pakanaka, aite zvese zvavanoda kuti kanzera kana meya aite. Asi achipuwa svipururu svidonhwi semari chiya chiya pataikura chinonzi chitsvatu.
Asi semameya muri kumbotaurawo here nehurumende nenyaya yemaridzi?
Abuda magurukuru ichitaura kuti aiwa kana mukapa munhu zvimari zvakadai anozvambaradzwa necorruption, anozvambaradzwa nekutadza basa. Uyezve vanhu vane njere, vane unyanzvi, vane pfungwa dzakatesva havauyi kuzoita mabasa avanopuwa zvitokororo zvemari.
Asi kavamwe vanoti pada mari dzacho dzinozoti wandei kana maita mamwe mabasa akaita sema workshops nezvimwe.
Hakuna ka mabasa atinoita iwawo emaworkshop anorambidzwa. Ukaenda kuworkshop ukatarisa table ya kansela anobhadharirwa pekurara, onzi adye $10 palanchi ne $10 pasapa. Saka ndoo inganzi mari ingawanda iyoyo.
Ko zvimwewo zvakaita sepekuvakira dzimba vamafumi handizvo here zvinoita kuti mari iti wandei? Zvinofamba sei
pa kansela? Ukatarisa ipapo hapana kansela anovakirwa dzimba. Unonzi poor stand one yaunobhadhara futi yaunofanirwa kubhadhara munguva yaunenge uri mukansela uchitambira. Iko zvino vatiitira nyasha, vatipa makuva, vati iwo unopuwa guva kana ukafa uri kansela. Saka naivo pavaitipa mari idzi vaitori netarisiro kuti mari iyoyi ichange iri shoma zvekuti munhu achakurumidza kufa. Vakati zvino makansera akafa neshoku nemameya awa regaite vatoo makuva emahara.
Saka makuva aya anopiwa uri kansera chete kana kuti?
Unofanirwa kufa uchiri kansera. Ukazofa usiri kansera wakubhadhara sevamwe.
Meya wekuti ari Harare vaJacob Mafume vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Nasi pasi rose racherechedza zuva remwanasikana kana kuti International Day of the Girl Child. Sangano reUnited Nations richiti vanasikana vanhasi vari kukanganiswa nezvakawanda zvinosanganisira matambudziko ekushanduka kwemamiriro ekunze, dzihondo nekusawirirana, urombo nekudzoserwa shure kwekodzero dzavo, pamwe nekushayiswa mikana yakaenzana. Ukuwo hurumende iri kukurudzirwa kuti ione kuti zviga zveUnited Nations zviruma Sustainable Development Goals zvinosimudzira vanasikana zvadzadziswa. Zuva remwanasikana rakatarwa neUnited Nations muna 2011 senzira yekusimudzira dzidziso panyaya yekodzero dzemwanasikana. Dingindira regore rino rinoti Girls Vision for the Future uye richikurudzira kuvhurwa kwemikana yedzidzo neutungamiri kuvanasikana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano reshamwari yemwanasikana amai Ekenia Chifamba.
Nasi tiri kupemberera zuva ratinoti iro International Day of the Girl Child, zuva ratinoita mhemberero dzekutarisa kwatakabva patiri uyezve urongwa hwemangwana zvine chekuita nekupa vanasikana izwi nekuita kuti vange vachigara panoitwa hurukuro dzine zvechekuita neupenyu hwavo. Uyezve kuramba tichiona kuti kune here kuenzaniswa kwemikana pakati peupenyu hwavo nezvine chekuita nekodzero yavo.
Nyaya dzekodzero dzemwanasikana dzakamira sei muZimbabwe?
MuZimbabwe tiri kukurukura nyaya dzeNDS1, tichikurukura nyaya dzeAgenda 2030, asi hatikwanisi kuita hurukuro idzodzo kana tisiri kutaura nezvebudiriro nenyaya yevanasikana. Tikuramba tichitambudzika nezvibodzwa zvevana vari kurodzwa vari vana vadiki zviri kuita kuti ramangwana ravo riparare. Vamwe vari kufa vachibara, vamwe vari kuchengetedzwa vana ivo vari vanavo, vamwe zvakare vari kubva vatadza kuenda kuzvikoro, vamwe vachipedzisira vane hutera hwekurwara, vamwe vacho vari kushaya mikana yekuwana ruzivo rune chekuita nehurukuro dzepabonde zvinoita kuti vazoenda kune vanhu vasingazive uyezve vasiri vana mazvikokota vachiedza kubvisa pamiviri. Zvakawanda zviri kusangana nevanasikana.
Zvamuri kuitawo sesangano kubatsira kuti vanasikana vave neupenyu huri nani ndezvipi?
Tiri kutarisa nyaya dzekuti vanasikana vari kuramba vachimbunyikidzwa nevanhu vari pedyo navo. Isusu tiri kutaura kuti nyaya dzekumbunyikidzwa hatichadzida. Mitemo yakawanda yakagadzirwa munyika yedu. Saizvezvi tiri kupemberera nyaya yeage of consent yatakanga tane makore chitambura nayo, uyezve nyaya yeMarriage Act neyatinoti Children's Rights Act yatakapiwa. Asi tinoramba tichiona kuti mitemo yatinayo iri kuda kuti ichigadziriswa kuti vanhu vagoziva kuti mitemo iyi inoshanda sei, kuti zvakare makomishoni akazvimiririra aone kuti tine zvatiri kuita here zvinobatika kugadzirisa upenyu hwevanasikana.
Avanga vari mukuru wesangano reshamwari yemwanasikana amai Ekenia Chifamba vari parunhare muHarare neStudio 7. Mapurisa anoti asimbaradza kutsvaga mbavha nhanhatu dzakaba mari inosvika mamiriyoni mana mubhanga reEcobank kuBulawayo svondo rapera. Mapurisa aburitsa mazita evanhu vari kufungidzirwa kuti vakaba mari iyi vanoti Elijah Vumbunu uyo anozviti mupostori, David Sawadye, Israel Zulu, kuda kwaShemudzingwa anozviti Umbro, Takafa Vumbunu anozviti Onaiso nemahembe, Paul Chinake naBrian Murape. Matikitiva kubva kuCID, Police Internal Security Intelligence nevamwe vanonzi vaendeswa kunzvimbo dzakasiyana-siyana kunotsvaga mbavha idzi zvikuru kumabhodha sezvo zviri kutyirwa kuti dzinogona kutiza kuenda kuSouth Africa kwadzinogara. Vatereri, tinokukurudzira kuti mutevere WhatsApp channel yedu ye VOA Shona, patino kupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp dzanyai pakanzi update pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona, modzanya pakanzi follow. Apadiwe link, asi makaenda pa Facebook page redu, tinoisa link. Zimbabwe nezuro yakabatana nenyika dzepasi rose kucherechedza zuva rekukurudzira kubviswa kwemutongo werufu kana kuti World Day Against Death Penalty, wakawanda vachigunun'una nekunonoka kupasiswa kwebhiri rekuwandudza mutemo wekutongera vanhu rufu kana kuti Abolition of Death Penalty Bill, kunyange riri kutsigirwa nemapato ese munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemuHarare vaOwehiwayo, avo vanotsigira kubviswa kwemutemo uyu, vanoti paramende iri kuita hwakamba.
Zviri kunonoka. Tiitasa kuti zvakatanga kutaurwa muna 2017 vamunangagwa pavakatanga kutora chigaro chekutungamirira nyika ino yeZimbabwe. Asi izvezvi tatova musecond term yavo yekuti vaakutoenda ichisati zvagadziriswa.
Mukuru wesangano reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender kana kuti ZACRO, vaEdson Chuota, vaudza Studio 7 kuti mutemo wedeath penalty ungadai wakabviswa kare sezvo vanhu vakawanda vachitsigira izvi.
Kurukurwa kwacho kwakutotinetsa kuti kurikuti vari kukurukura maparamendere edu havasi kupa mukana kune chinhu chakafanana naichocho nekuda kwei, nekuti chinhu chatinofunga kuti chingadai chakatoitwa chakatopfuura. Hakuna bhiru rinokwanisa kuti ritore makore maviri richikurukurwa.
Asi mumiriri wedziva resekwa vaEdwin Mushoriwa vebato reCitizens Coalition for Change, avo vakaunza bhiri reAbolition of Death Penalty iri mudare reNational Assembly vakazvimirira kana kuti Private Members Bill, vanakurira nyoka mhenyu kuhurumende kwete dare reparamende.
Saka kutaura kudai izvi, hurumende ndo yakuchityaira mutemo uyu muNational Assembly uye muSenate.
Mumiriri weBikita West vaEnergy Mutodi veZANU PF, vanovesa chigaro wecommittee yeparamende inoona nezvemutemo, vaudza Studio 7 kuti bill death abolition riri kutevedza matanho ese uye vanotarisira kuti richapasiswa mudare reNational Assembly pamwe neSenate munguva pfupi inotevera.
Saka aiwa, tinoda kuvivisa iwo president nemhomho yese nyika ino kuti paramendi ichapasa mutemo iwoyo, uye kuti president vachatibvumidza vachausaina mutemo iwoyo kuti ushande kutanga gore iro rino ratapinda ichienda mberi.
Asi kunyange Zimbabwe yave kubvisa mutemo uyu, pane vamwe vakaita samai Elena Shumba vanoti mutongo uyu unofanira kuramba uripo, zvikuru sei kune vaya vane utsinye hwakanyanya.
Tikuti mutemo uyu unofanira kungoramba uripo. Wai nekuti vanhu vanofanira kuziva kuti pane vamwe maextreme situations anogona kuitwa nevanhu, ekuti pamwe kuurayiwa kwemunhu zvisina tsarukano sezvakaita kuna Tapiwa Makore wekuti angari mwana mudiki asina chaanoziva.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi, sezvo nharembozha yavo yange isiri kudairwa. Vachivhura chikamu chechipiri cheparamende yechigumi, vamunangagwa vakakurudzira paramende kuti ipasise mabhiri ese asina kupasa muchikamu chekutanga, kusanganisira death abolition bill. Mumashoko ayo pa World Day Against Death Penalty nezuro, Amnesty International yakati Zimbabwe, Kenya neGambia dzave pedyo nekubvisa mutengo werufu, uye dzimwe nyika pasi rese dzinofanira kudzidza kubva kunyika nhatu idzi. Zimbabwe ine vasungwa 562 vakatongerwa rufu, asi yakapedzisira kuuraya vanhu muna 2005. Vamunangagwa pachavo avo vakatongerwa rufu nenyaya dzokuita chitororo panguva yehondo vakapona nekuti vaine pasi pemakore 21 vakavimbisa kubvisa mutongo werufu pavakatora matomu muna 2017. Zuva reWorld Day Against Death Penalty rinocherechedzwa pasi rese musi wa10 Gumiguru. Nyika dzakauraya vanhu vakawanda muna 2023 vainge vatongerwa rufu dzinoti China, Iran, Saudi Arabia, Somalia neAmerica. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha. Direct from Washington.
tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Cameroon yarambidza vatori venhau kunyora nezveutano hwemutungamiri wenyika iyi vaPaul Biya ava nemakore makumi mapfumbamwe nerimwe ekuberekwa. Pane mashoko anga achitenderera yekuti vari kurwara zvakaipisisa. VaBiya vakapedzisira kuonekwa paruzhinji muna Gunyana kumusangano weChina Africa Forum kuBeijing. Israel nhasi yabomba pakati peguta guru reLebanon reBeirut ikauraya vanhu makumi maviri nevaviri uye kukuvadza vamwe zana negumi nevanomwe. Israel inoti yanga ichida kuuraya mumwe mukuru wechikwata cheHezbollah zviri kutsigirwa neAmerica. Asi United Nations inoti vanhuwo zvavo ndo vari kuurayiwa muhondo iyi. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa kuverengwa kunoitwa mavhoti musarudzo yemutungamiri wenyika kana kuti Electoral College. Regai tinzwe kubva kuna Praxidis Jeremiah naIvans Zininga.
Electoral College inotsanangura zvinoitwa nezvizvarwa zvemuAmerica mukusarudza mutungamiri wenyika. Inoshanda sezvizvi.
Bato rinosarudza anorimiririra musarudzo yemutungamiri wenyika. Asarudzwa anobva asarudzawo mutevedzeri wake. Chikwata ichi chinobva chatanga kutsvaga rutsigiro zvakasimba musarudzo yemutungamiri wenyika inoitwa musi wa5 mbudzi. Musi wesarudzo vakanyoresa kuvhota vanoenda panovhoterwa vosarudza mutungamiri wavanoda. Mutungamiri anosarudzwa nematunhu kana kuti Electoral College. Electoral College idare rine vamiririri vematunhu. Matunhu ane vanhu vakawanda, anenge aine zvigaro zvakawanda, ukuwo ane vanhu vashoma, aine zvigaro zvishomawo. Kuti munhu akunde musarudzo yemutungamiriri weAmerica, anofanira kunge aine vamuvhotera mudare iri, vanosvika mazana maviri nemakumi manomwe. Vanosarudza vakamiririra vanhu ava, vanovhota kwapera mwedzi, asi mutungamiri wenyika mutsva anozotora mhiko mukupera kwandira.
Tsanangudzo idzi dzange dziri pamusoro pemashandiro eElectoral College, iyo inoshandiswa nezvizvarwa zvemuAmerica mukusarudza mutungamiri wenyika.
Tinotenda Praxidis Jeremiah naIvans Zininga. The Voice of America. Shoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pakusvitsa gore kwehondo pakati peIsrael neHamas. Musi wagumi guru 7, 2023, Hamas yakakanda zviuru zvezvombo muIsrael panguva iyo mazana ematorore eHamas akapinda achiyambuka muganhu kubva muGaza kunouraya, kubata chibharo nekutocha. Zuva iroro vanhu muIsrael vanosvika chiuru nemazana maviri kana kuti 1200 vazhinji vavo vari vanhuwo zvavo vakaurayiwa zvine utsinye, vamwe mazana maviri nemakumi mashanu vakaendwa navo muGaza senhapwa. Rakave zuva rakaipisisa kuvanhu vechiJewish kubva zvakaitika Holocaust. Mugwaro rekucherechedza kusvitsa gore mushure mekurwiswa uku, mutevedzeri wemutungamiri weAmerica amai Kamala Harris vakati zvakaitwa neHamas zuva iri utsinye chaihwo zvaityisa uye kurwadzisa. Vakati izvi zvakamutsiridza kutya kukuru muvanhu vechiJewish, kwete muIsrael chete asi kuti muAmerica nepasi rose. Mune rimwe gwaro, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakashoropodza kurwiswa kwakaitwa musi wa7 gumi guru kune utsinye husingatauriki uku. Vakati vakaisa pachena panguva iyoyo kuvanhu vemuIsrael kuti havasi voga. VaBiden vakati mushure megore mutevedzeri wavo amai Harris naivo vanoramba vakazvipira zvizere mukuchengetedzwa kwevanhu vechiJewish, kuchengetedzeka kweIsrael nekodzero yayo yekuti ivepo. VaBiden vakati vanotsigira kodzero yeIsrael yekuti zvidzivirire kubva mukurwiswa neHezbollah, Hamas, Houthis neIran. Vakati svondo rapera, zvichibva mukutungamira kwavo. Mauto yeAmerica akabatsira zvakare zvakasimba mukubudirira kwekudzivirirwa kweIsrael, kubatsira kukunda Iran mukurwisa kwayaiita nezvombo zvemuchadenga. Mutungamiri wenyika vaBiden vakazivisa kuti musi wa7 gumi guru ucharangarirwa munhoroondo sezuva rinosuvisa kuvanhu vemuPalestine nekuda kwehondo yakakonzerwa kwavari neHamas pazuva iri. Vanhuwo zvavo vakawandisa vatambudzwa zvakanyanya mugore rose raitika hondo iyi, zviuru zvevanhu zvichiurayiwa, vazhinji vavo zvichikonzerwa nekuti matororo ari kuhwanda achishanda ari muvanhu vasina mhaka. VaBiden vakavimbisa kuti America haisi kuzomira kushanda kuti ibudirire kuwana chibvumirano chinomisa hondo muGaza chinounza kusunungurwa kwevari muutapwa, kubvumidza kuwedzerwa kwerubatsiro kuitira kuderedza kutambura kwevanhu, uye chinobvumidza kugadzikana kweIsrael nekupedza hondo iyi. Zvizvarwa zveIsrael nezvizvarwa zvePalestine zvose vakati zvine kodzero yekugara zvakachengetedzeka zvine chiremera nerunyararo. VaBiden vakati vanorambawo vachivimba kuti nhaurirano mudunhu iri kumuganhu weIsrael neLebanon ndidzo chete nzira yekudzosa nayo kugadzikana kwenguva ndefu nekubvumidza vagari kumativi ose kudzokera kudzimba dzavo nekuchengetedzeka. VaBiden vakati pazuva rekurangarira iri vanoremekedza mweya wekuramba kukundwa wevanhu vechiJewish nekuchema vakaurayiwa musi wagumi guru 7 vachiti ndangariro dzavo dzive chikomborero. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7. Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Vasikurasi vana mukoma Jonga Kandemiri nevamwe vose kuStudio 7. Ini ndoda kungotaura mukoma avo vakataura kuti munongovawata munongovawata musingavi kuzovhota. Kuvhota kwamunotaura ndokupi mukoma? Kana muchitaura kuti kunovhotwa pagovernment yeZANUPF yamunoona kuti inoita kuti vanhu vavhoti pakati pousiku varege maelection. Takakwirira mabhazi mahara kuti kunovhota, asi takatadza kuvhota tiri muhara nekuti paitoshaya pamaballot paper. Ndine gizado ndiri pano paplatform.
PaStudio 7 maswera sei paStudio 7. Chikumbiro chedu chekuti mari iri kupuwa sei tikaipu hayo nheri yazvo zvinowanani.
PaStudio 7 chiri kure paganda varoya marodzi ari kungogadzikwa kuHarare chete kunoku mashona zvendo wedzi kunoku kubva mukadoma kuuya kunoku kwedu kunoku kurova sanyati nembudziya mashami chodha chitsa zumba hakuna zvekumboitwa. Wachajena akambobaidai akainda patipo wachajena apa akakurakura zvemakilomita zvishomashoma zvainani pane zvakatozoitwa nezinara takataona zinara tikataiwa zinara yauya yakatogadzira karodhi kakatodhakwa kudarika zvakaitwa nawazinachina.
Studio 7 makadii vashamarari, makadii muStudio 7? Isusu tiri nani kubhinga kunoku, tiri nani zuva chete riri kupisa ramasebhuku tatambura kuvhiringidza nevanhu vari kupisa masebhuku vanzi havasi kushanda basa zvine mazo. Saka Studio 7 mutibatsiro mutibvisiro ngirini yedu iyi vanhu nyika vanze kuti kubhinga tatambura vanhu vano kutanzi ndeve heritage ava menoti vakafane kupi heritage yatitambudza masebhuku. Tingodaidzwa apa tiri kune nzara tiri kumhanyisa kuti tisvage chikafu apa tiri kudaidzwa kuanzi kumitingi uku varume
pamusoro paStudio 7 tinoda kuzivawo kuti ivo minista wesports Kirsty Coventry varipo here izvozvi tiri kuona timu dzirikunonotambira musouth africa dzichinotambira kwakasiyana siyana ivo vangori zii saka ndiminista wei.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika, asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko.
Was a Friday, 7 to 14, was a
chirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino Ivan Zinika weStudio 7 anotipa hurukuro yaaita nemuimbi wechidiki achiri kusimukira Anyway Mukanyi anozivikanwa mumagitare nerekuti Mr. Favor. Ngatinzwei hurukuro iyi.
Gitari takatanga 2015 patikatanga kupinda industry ye music.
Wanga uchiri kuchikoro gaiwe saka vabereki vakazvitambira sei?
Yapataka zvitanga vabereka vana utanga nezvigamuchira nekuda kuti I was multi talented so ndaitamba bhora and also ita zvechikoro. So vakamboona vakazvitigamuchira vakatozvigamuchira mushure pekunge ndaita itsomu nezvemukadzi wemuchurch ndopa vakatozotanga kuti samunhu anotori serious neku music industry.
Ko muzvimana umu vanhu vari kuti kudii nemhanzi yaunorova?
Music iri kugamuchirwa bose. Ndiri kutarisa masocial media platforms vamwe vanobva nama WhatsApp, vamwe kumainstagram, vamwe kufacebook, vamwe vatoshedzera tikunana Canada, vamwe vachishedzera kuti tiri kunana Australia zvandoso kuma WhatsApp nezvingona end of day neisangana nemanyu numbers also vari muzimbabwe match vari kugamuchira zvakanyanyisa.
Kumatambudziko auri kusanganawo nawo ndeapi?
Challenges atiri kusangana nawo muindustry ndekuti patinoita mashows mari dzatiri kuwana hadzizi kutikwanira nebhendi ratinge tichishanda naro. Hatisi kukwanisa kuita tape mavhidhios atinge tichida. Mari iri kuita shoma kudarika basa ratinge tichida kuishandisa.
Kushanda newe, kukubata, kukuhaya, nikutaura newe, vano kuwana kupi?
Vanoda kutibata, vano kubata pa number zinoti 0783305114. Then ma social media platforms, tunenda kwa page ya kanzi Mr. Favor ZW, ndo Facebook page yedu, tuenda ku Instagram, tuenda kanzi Mr. Favor ZW, zekari ndo Instagram account, tuenda ku TikTok yendo, ya kanzi Mr. Favor Artist 3, tuvatenda zekari ku YouTube channel yedu, ya kanzi Mr. Favor Music. Tutenda ku Twitter yendo yakanzi Mr. Favor aiwaiwa ndoka tinobatika pama social media platforms SAI.
Kune mashoko anoda kusiyirawo vateereri here nhasi?
Mashoko andinoda kupa kuvatsigiramu ndekuti ngavaramba vakanditarira. Chandiri kushuvira ndechekuchinja sungura videos. I want to produce more videos. Mavideos akanaka, the high resolution. Tisungura inoda kuti iende it international level.
Was the Friday chitipa kamwe chete kaunoda kuti tibude nako mudariro timborova magita.
Songo nisabuda na yungu inozi Maichele iripa latest album redo rinozi zambuanda mkwanda rila tikabuli sa tweets ago songo nisabuda na yungu Maichele.
Kambo kanonzi Maichele kachibva kuna Anyway Mukanyi anozivikanwa magitara nere kuti Mr. Favor uyo aita hurukuro yamanzwa na Ivan Zinika Studio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi apo tiri kutarisa nezvezuva remwanasikana kana kuti International Day of the Girl Child rinokurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzemwanasikana. Sezvo nguva yedu yapera titarise musoro wenhau zvakare. Wakawanda munyika woshamiswa nemari shoma iri kupiwa makanzura nemameya. Zimbabwe yocherechedza zuva remwanasikana. Mapurisa aburitsa mazita yavanofungidzira kuti ndovakaba mari inosvika 4 million kuvulawayo. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndoti murare zvakanaka vateereri ndokusiya mina Gifts Dube.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, eya Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 11 kuMfumfu 2024 ngoCape Stobe. Endabeni zethu lamhlanje, amasela ahlome aphelela athathela induna uMarufi imota asanda kuyiphiwa nguhulumende lemali edlula 3000 rand.
Umbono wami kakufikanga lapho kumele kufike khona kuphathise kakufikanga. Sizathola ukuthi kuzabe sekusenza ukuthi ukhansela isikhathi esiningi anganiki ithuba lokuba nezakhamiza ancedisa.
Uhulumende wengeza ama-allowances amakhansela omeya labanye.
Abantu abaningi ikakhulu basebenzisa amalembu iyakhoza ikhensa nokusubuka nje amanye nje abe phuma nje ikhansa.
Unanzwa usuku lwamantombazane abeZimbabwe besithi bahlupheka okumangalisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amasela ahlome aphelela athathela induna uMarupi eGwanda South imota asanda kuyiphiwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Amasela la agqekeze emzini wakhe emadabukakusa namuhla amthathele njalo omakhalekhukhwini ababili le mali edlula inkulungwane ezintathu zamarandi 3200 rands, ambophe njalo imbila zikakonde engakabaleki ngemota yakhe. Izihlobo zithi ititibele induna engalinyazwanga ngabantu laba. Amapolisa athi aselihlolisisa udaba lolu. Kolunye njalo udaba, amapolisa aseveze amagama abantu abayisithupha abacatshangelwa ukuba bahluthuna imali ye-Ecobank kobulawayo ezigidi ezine zamadola emelika 4 million US dollars. Amapolisa ethule amagama abantu laba enkundleni yokuxhumana ye-X esithi asibambisana lamanye amazwe ukuze bedinge amasela la. Abacatshangelwa ukuba badala icala leli ngu-Elijah Bombonu, owaziwa ngegama lokusoma elithi Mupostori, uDavid Savage, Israel Zulu, Kutakwashe Mutsingwa ozithi Umbro, Takafa Vumbunu, owaziwa njalo ngegama elithi Nison Mahembe, Paul Chinake lo Brian Murape. Amapolisa ananganela ukuba abantu laba babalekela kwele South Africa besanda kuhluthuna imali ye-Ecobank. Uhulumende usengeze ama-allowances amakansela amameya labakhokhela amakomiti amakansili labanye. Uhulumende uthi ama-allowances abomeya akhuphuke kusuka kumachumi phose amahlanu amadola emelika 47 US dollars afika phose ikhulu lamadola 90 US dollars ngenyanga. Amakansila asezathola amachumi ayisikhombisa lanhlanu zamadola emelika 75 US dollars ngenyanga. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu, yena labanye bakhe abazathola amachumi edlula kancane ayisitshiyangalombili zamadola emelika 82 US dollars ngenyanga.
Izakhamizi lezi zithi zaqina ukuthola ukudla okuholiswa nguhulumende ngonkwenkwezi lonyaka loba kusaziwa ukuba kunendlala enkulu ebangelwe yisikhudumezi somkhathi ese-El Nino.
Umsebenzi lo wama-councillors kuncedisa isigaba, kuncedisa izakhamizi, kodwa ngokunjalo futhi akumelanga ukuthi nxa usenza lowo msebenzi ugcine usebenzisa ama-resources okumele aphilisa abantwana. Kumele ukuthi i-allowance abakunika yona anxa ungasomsebenzi ikhuphe ama-expenses akho owasebenzisileyo. Singabi ukuthi sithathe imali yabantwana sisebenzisa ekuthini incede umphakathi kumbe kuncede izakhamizi. Kho kumele kube lo mahluko khona.
Ungathi kodwa liyakuthakazelela kumbe kungani nje kulokuqhweba phakathi?
Umbono wami kakufikanga lapho kumele kufike khona kuphathise kakufikanga. Sizathola ukuthi kuzabe sokwenza ukuthi ukhansela isikhathi esiningi angazinika ithuba lokuba nezakhamizi ancedise, uzawuzesiyasebenza ukuthi athole imali njalo kulanabo abanye ababehamba ngezimota zabo zathola ukuthi ifinyela abayisebenzisayo ngenyanga sisebenzisa ama-wadi abo kawuhambelane leyo nawe nsenaleyo.
Asithi ngaba linike okuzwakalayo nje belingathi kungene malini kwezethi umuntu asale ngani uyakhudumala kancane.
Umbono wami mina ukuze kweneliseke ikakhulu mina ngihamba ngemoto engisebenzisayo ngikwanisa isiweli yonke ngenelise nje lokufona lokwenza lokhu nalokho i-$300 ngibone ngani kungenele eziyalawensi yama-councillors ngibone ngani i-300 ibingaphosibambele kangani ngoba nanko phela ungananzelela ama-members of parliament baba neloni yokuthenga izimota baphinde njalo babe neloni yokuthenga izindlu khangeleke ama-ministers nabo babe neloni yezimota leyizindlu and so forth so ama-councillors yiwo nje akhangeyani akhangelelwa phansi.
Lo ngumnumzala Edwin Ndlovu, umsekeli kameya wakobulawayo, esixoxe laye ecingweni ekobulawayo. Ezinye izakhamizi zezigabeni zenduna uGampu Sithole wesihlanu eTsholotsho lezinye indawo zithi seziphila ngokunatha itiye kuphela ngenxa yokuswelakala kokudla. Abanye babo kabanelisi khona ukunatha itiye njalo kabatholi ukudla okuholiswa nguhulumende, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi lezi zithi zagcina ukuthola ukudla okuholiswa nguhulumende ngonkwenkwezi lonyaka loba kusaziwa ukuba kunendlala enkulu ebangelwe yisikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Abanye babo bathi balensuku ezinhlanu bephila ngokunatha itiye ngoba akulakudla okuholiswa nguhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo. Unkosikazi Georgina Moyo ngomunye wababhekane lendlala le esigabeni sikaGampu.
Hayi, lapho kuyafiwa sesinje siyahluva imizimba ngendaba yokungathi sesilekhwashi. Amanzi lawo kawakho ngoba le nkomo ziyachuka kazinathi asisela nkomo. Sitshayo ngezandla ngingaka ngisalukazinde 82 years ngitshaya ngezandla.
Esinye isakhamuzi esihlala endaweni le, unkosikazi Geli Sithole uthi uyalamba umdeni wakhe.
Lokho kuyafiwa. Sesile 5 days yasihle.
Unkosikazi Doris Macele ohlala esigabeni senduna ungqoya laye ukhala ngokuswela ukudla.
Kuyahlupha ngoba kunjelele ukuze le mali mntakamama imali kayivunwa. Nabantwana bafa baphela. Ekhaya sihlala siyi-7 bathi bona bazanika 3.
Kulabanye njalo abathi bayakuthola ukudla okuholiswa nguhulumende kodwa akweneli imuli zabo. Unkosikazi Ruth Chabangu ohlala enemane uthi kunzima lonyaka ngoba abantu babalakudla ngenxa yesomiso esesabekayo.
Hayi dlala siza kufa thina izalukazi yokuba ngicamba umnyaka unalo omkhulu kangaka. Athi izalukazi yafa asiboni lutho bathi lingayazikhukhuhla.
Induna zisanda kunikwa umumbu lokunye ngohulumende phansi kohlelo lwesiphala senkosi. Induna u-Ashil Gampu Sithole IV uthi uhulumende kumele engeze ukudla lokhu ngoba baningi kakhulu abantu ababhekane lendlala lonyaka. Umongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukuba akula muntu eZimbabwe ozabulawa yindlala lonyaka. EleZimbabwe lidinga imali edlula kancane amabhiliyoni amathathu amadola eMelika, i-$3.3 billion eyokuthengela abalambayo ukudla. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela e-World Food Program lezinye zithi zizama ngamandla wonke ukuba ziphandele abantu abalambayo eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseTsholotsho, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Kunanza usuku lwamantombazana ele International Day of the Girl Child abeZimbabwe bekhala ngokuhlupheka. UNokthoba Dlamini usathulela lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Amazwe emhlabeni wonke jikelele ananze usuku lolu namuhla. Inhlanganiso ye-United Nations Children's Fund kumbe UNICEF isithi amazwe amaningi ephula ilungelo lamantombazane. UNICEF ethule umbiko lo ekhasini layo ku-internet ithi amazwe amaningi kawananzi amalungelo amantombazane. Ithi abaningi bendiswa bebancane njalo bazithwala mahlayana ngenxa yokubanjwa ngamandla ngabesilisa. UNICEF inde yathi phakathi kwamantombazane amane eyodwa iyadlwengulwa kumbe yendiswe ngenkani. Ithi okukhathazayo njalo yikuthi banengi ababanjwa igcikwane le-HIV emhlabeni wonke jikelele. Ithi ezimfundweni lakho kuyasilela kumbe kulabanye abafuba ngenxa yokuswela ukudla okwakha imizimba. Sixoxe ngezinye inhlupho ezibhekane lamantombazane. Lonkosikazi noMagugutshili ohlala eVictoria Falls othi inengi labo lithwele nzima uma lisesikhathini.
Abantu abaningi ikakhulu basebenzisa amalembu. Iyakhoza ikhensa lokusubuka nje amanye nje abe phuma nje ikhanda. Ugcina suthola susubuka suphuma nje okungamarashirashi okungaqedakali phansi ngahle.
Abasebenza kunhlanganiso yezinceda amantombazane bathi adubeka amantombazane ikakhulu abasemaphandleni. Umnumzana Trimondolo okunhlanganiso yePathways Women Empowerment and Girl Child Support Network uthi abanye babo kabafundi ngemfanelo.
Abantwana bamamkaza bajonge i-men's fashion cycle abanye they stop going to school. Then kulama early child marriages. So thina njengenhlanganiso uma sihamba senza imfundiso yethu siyazama ukukhuthaza abantwana kakhulu. Especially uma sibafundisa nge-adolescent sexuality and reproductive health ukuthi isikolo siqakathekile abantwana abangamankazana.
Sixoxe njalo lo mnumzana Mishek Ngulube owenhlanganiso yemhambi Children's Fountain of Hope.
Lathi sikhona abasiyi-organization silama-challenges esihlangana lawo almost daily. Abantu bebuya abantwana bengahambi ezikolo whether from primary school to secondary school. Kusesikhathi kwenziwa ukuthi umntwana esekhaya esuke esikolo ngoba lapha ahlala khona ukudla kuyawafisa abantwana besibe khathazeka isihlobo sezizama ukuncedisa mbe sezithatha ezinye sezisenzela ukuthi sihlale labo kodwa kube nzima njalo ukuthi bahambise isikolo ukuthi school fees abasikwanisi.
Umzali umnumzana Telephone Sibanda umhlali weVictoria Falls uthi ilanga leli loba belinanza minyaka yonke kunengi yokusilelayo ekukhuliseni amantombazane.
Ukukhulisa umntwana engikazana kunzima ngoba ngitsho nginabo abantwana abangamankazana labazukulu ndabo. Yazi indlela esihlangana lazo ezinzima kakhulu kakhulu kulaba ngani base kuma-grade 7 kusiyali. Lezi mali eziningi eziyase zincede ebantwaneni kodwa uhlupho esilalo kasila mali yokubancedisa.
Uphenyo olwenziwa ngabohlangothi lukahulumende olwemfundo ephansi lwaveza ukuba ngomnyaka ka-2023 abafundi abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4557 bazithwala, iningi labo lingabafundi bemaphandleni. Ngalokhu abe-UNICEF bathi sekuyisikhathi ukuba amazwe abambane ekuxhaseni umntwana oyinkazana. Indikimba yalonyaka ekunanzweni kwelanga leli ithi Girls Vision for the Future. NginguNokuthaba Dlamini weStudio 7 ngiseVictoria Falls.
Siyazizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isicoco seNobel Peace Prize siphiwe inhlanganiso iHidong Haijongkyo ebona ngenswelo zabaphepha kumabhomu atomic bombs aphoswa ngele Melika ngomnyaka 1945 abulala abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 1200 kwele Japan. eCameroon lithi akusavunyelwa ukukhuluma ngeminyaka yokuzalwa kamongameli Paul Biya osebuse ilizwe leli okweminyaka esikaphose amajumi amahlanu 49. Useneminyaka yokuzalwa engamajumi ayisishiyagalolunye lanye 91. Kubikwa ukuba uBiya usehamba engani kubikana lesithunzi sakhe ngenxa yokuluphala. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sizwe imibono kahulumende weMelika.
EleMelika lele Iraq asememezele ukuthi amabutho amazwe achiyeneyo akhokhelwa ngeleMelika abelwisana leqembu le-ISIS e-Iraq lakwele Syria azagqiba lomsebenzi ngompandula 2025. Umbiko owethulwe ngamazwe omabili uthi inguquko le izaphathwa ngendlela ezakwenza ukuba amabutho ase-Iraq eqhubeke ethola usekelo olwaneleyo lokwenqabela i-ISIS. Sokuleminyaka elitshumi iMelika ngemva kokucelwa yi-Iraq iqoqe umanyano wamabutho okulwisana le-ISIS yona eyayisenza ubudlova obumangalisayo ibulala abantu eSyria lase-Iraq. Ekhuluma emhlanganweni we-D-ISIS Ministerial osanda kuqhutshwa, unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthe umanyano wamabutho lo uphumelele. Wazisa lokuthi inani lamazwe aphatheka kulolu hlelo lakhwela lisuka kuchumi lanye 12 laya kumachumi cishe ayisishiyagalolunye 87. UBlinken uthe ngo-2017 umanyano wamabutho wadiliza iqembu le-ISIS e-Iraq. Eminyakeni emibili eyalandelayo senza okufanayo kwele Syria. Savimba imizamo ye-ISIS yokwakha isigodlo, futhi eminyakeni emihlanu edluleyo, sibambene, sisebenzise amabhiliyoni lamabhiliyoni amadola eMelika, ukuvuselela izakhiwo lokuqinisa umvikela endaweni ezadilizwa yi-ISIS. Kodwa, siyazi ukuthi umsebenzi wethu awukapheli. UBlinken uqhubeke esithi, lesi yisikhathi sokungahlaliseki e-Middle East. Kubaluleke kakhulu ukuthi siqhelise imizamo yethu yokuqinisa ezomvikela emazweni agoqela e-Iraq lase-Syria ukuze senqabele amaqembu ezidlova afana le-ISIS. Ele-Iraq lizathatha umlando wokuvimba i-ISIS ukugxila futhi impande kuleli lizwe, kutsho uBlinken. EleMelika lizaqhubeka lilwisana lobudlova kwele Iraq lakwele Syria liphandle, kungakhathalekile ukuthi okwesikhathi esinganani inqe kulesidingo. UBlinken uqhubeke wathi, okokugcina sizaqinisa ukusebenzelana ndawonye silwisana lengatsha ze-ISIS endaweni eziphandle kwe-Middle East. Emhlubulweni we-Sub-Saharan Africa, amaqembu alobudlelwano le-ISIS asegxile impande. Lokhu kwengeza ingozi evele ikhona, evela kwamanye amaqembu afanayo. Umnumzana Blinken wazise ukuba iMelika izanikeza izigidi zamadola ezedlula ikhulu $148 million. Ezasetshenziswa ukuqinisa imingcele lokulwisana lobudlova e-Sub-Saharan Africa kanye lase-Central Asia. IMelika izanikeza njalo i-$168 million ezasetshenziswa kunhlelo zokuletha ukuhlaliseka e-Syria lase-Iraq. Lesi akusizo sikhathi sokuyekethisa, kutsho unobhala Blinken. Sokuyisikhathi sokuphinda sizibophezele emsebenzini wethu ofanayo wokunqoba i-ISIS futhi siqinise ukuvikeleka okukhulu lokuzinza kwabo bonke abantu bethu.
Le yimibono kahulumende weMelika. Ngokwesikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisethulela yona ngeWhatsApp.
Hallo, hallo, hallo Studio 7. Thina sikhala ngabantu babasebhambazi la amasotsha. Hey, makho ngoDisemba basithathela imali eningi kakhulu la. Lizame ukuthi linganceda amasotsha laba basithathela imali sibile ebhambazi emaitengwe lapha sesizwele. January, makho ngoJanuary sibuyela ngapha bayathatha ama-100 babefuna ama-300. December ikakhulu special kuDisemba kakhulu like linceda libona ukuthi lingabayenza njani abantu laba kamnanga khona.
Salibonani kuStudio 7. Ibizwe lami nguFanyana Ncube, ngihlala eWange District, eMabale Village, Masikili. Panda kuka sipepela. Yes, lesi kuchu lapa isaphela manzi. Sikuchu lesi isaphela manzi hiviri. Lesi kuchu sidonsa na masola. Suwa manzi kasa pumi nicho. So stwele nzima, sili twele nzima kwa kuti asikuwa jauti sisi kumbe mbe singenzani. Uwa tesi lapisika wana manzi kukuwa na makilomita mwena ama tatu mbama ane. Kachana siviri kwa kuti ine ngiletua stwele nzima. Abe singola njebe mbona ba suke bebe ngonywana bebopi tonti bedo se ngola. Tinimle nge singa abe singila singola u tubolo olukulu kakuru mangalisayo. Uiko tesi lazi senga kouti ngenye ngenza gana. Libe leli ntebe loku uzwa la baba ngetayo njikwane suguti umbigo uhambe njinda inda wana yonke uti kukwane suguti kwenye njini sizo tola besine denga manzo una la awo mayo.
Benija Studio 7, aludaba Studio 7, zayizwa le 4 million elahleke koBulawayo. Bebekukho Donkipiri, njengoba nje bona uDonkipiri wazi ukuba busy ngabantu nje abadlaleleyo, bezidlalele nje bebe yisisi ukuthiwa hhayi bacabanga ukuqedula umnango wabo. Bebekuphuma nje uDonkipiri intanga zabo zifika ngama-AK-47. So uPhone unyathi nje laboDonkipiri kumele bebuye bezosiphendula la, bebuye emsakazweni bezochazaka kahle ukuthi imali le iye kuphi. Amasela lo abanjiwe lathi siwabone vela leke lishukele izithombe lwafake nje kuma social media siwabone because yabona into yakho namna yabona ukuthi ayikho akunamali elahlekileyo babelahlekelo Donkipiri kumele besebenze waye bekwazi ukusebenza abantu abazihlalele
ngiphilaneni lonke inkosi mayilibusise. Ya lingabangali lingamangali ngalokho okwenzakala ekhaya kokutshontshwa kwezimali lingashoni lithwala nzima abantu bakomthwakazi lingathwala nzima. Le nto le uhlelo lwezanu lolo inkunzi siyayazi thina siyayazi asiyifundiswa izanu inkunzi siyayazi akusiyinkunzi liyana laphayana njengamaka siyayonana bazothatha imali yana ngendlela abazitshela ukuthi bona bahlakaniphile kathi sibabhekile akusiyinkunzi liyana abantu bakhethi lingatshona lithwala nzima.
Studio 7 njani lonke basakazi. Ndivulile lawe Thoma Record njalo kusihlala sifaka lingafaki nje sifaka abangani bethu. But mina ngizange indaba naleyo abantu kuthiwa batshontshile ukhuzeni imali. Amapholisa wona khona esiba namhlanje cabanga ukuthi bebambana ukuze bebambe izigebengu. Behlala bekhuluma njalo sonke isikhathi uma utshontshe imali. Awulancedi into abayikhulumayo. Anti bayazana bona into zabo abazenzayo khona. Ndabona abasebenzi emabhenki.
Abo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 Zupogine.
Kuliziki uhlelo Walls of Friday silomculi wengoma zokholo uFayos Pepe. Njalo ongumfundisi kobulawayo usekhiphe idlalade elija elithi Sonqotshelwa. Azweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Ngempela lamhla lomculi ongumpheki wemculo etshiyeneyo encedisa abanye abaculi abacindezelayo kuye imculo yabo. Siyakwamukela mfundisi.
Salibonani balaleli, igama nguFinos Pepe, umculi wengoma zokholo lomshumayeli wevangeli. Njalo ngaqala ukurekhoda i-first album ngo-2016, ngilokhu ngisaqhubeka njalo ngisenza umsebenzi kaThixo. onguye wangikhulula ekugcilini kwa Satan engangene kimi.
Upepe ukipe jaji lakhe elitsha alibiza Sonqotshelwa encedisana labanye ukulipheka.
Le album esiyiphetheyo iqala ukuphekwa eminyakeni odlulileyo 2023 yaze yaphela kuwona lo umnyaka. Irekhodwe eVelocity Records Zimbabwe Recording Studio. Ngisebenzelo Patrick Nyawumwe as my sound engineer. Kuma backing vocalist bengilo nkosikazi wami uMrs Bebe, lo munye intombazana okuthiwa nguRopa Fatso Malungwe.
Abantu banamukela njani idlathi leli Bebe?
Le album ethi Sanqotshelwa ikhutshwe mhla ka 30 August kuwona lomnyaka 2024. Njalo hayi abantu bayamukela kakuhle, sibili bayajabula ngayo.
Manje njengomfundisi, ngabe uyatholakala yini kumakhasi okuzilibazisa ebulenjini be internet?
Ku social media ngiyatholakala ku YouTube, ku Instagram, ku Facebook la ku TikTok at Finos Bebe. Ubebe wangkhona ngu-BHEBE.
Umfundisi uFinos Bebe kathumayeli kubhela ecaweni uyacula. Nguye besilaye kuhlelo Woza Woza Friday namhlanje. Bela sonto edlekini lonke ithomi lami ezwe Jesus bani.
Savumi sibongile kakhulu keza Jesu Sibanda ngomculo lokhona. Yekulive talk singakhohlwa sikhuluma ngodaba lwamantombazana lwe-international Day of the Girl Child. Hayi-ke oluvalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Libe le mpelaviki emnandi, silale kwanamhlanje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.